Vanyika yaramba avo vaive mumuvakuru wemauto wakabvisa hurumende yemushakabvu waRobert Mugabe nechisimba muna 2017 vanonzi vashayikira muHarare nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Vanyika yaramba vakasiya basa kuchiuto apo vakaenda pamudyandigere muna 2019 ndokuzodomwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuva mumiririri weZimbabwe kuMozambique. VaMnangagwa vanonzi vazivisa nezvekushaya kwavanyika yaramba kudare remakurukota ehurumende pamusangano wavaita nhasi. Vanyika yaramba avo vanga vava nemakore makumi matanhatu nemana mumiririri weZimbabwe kune dzimwe nyika wePhiri ashaya nedenda reCOVID-19 zvichitevera kushaya kwavaJethro Lovu vaive mumiriri weZimbabwe kuUnited Arab Emirates. Vanyika yaramba vashayawo mushure mekushaya nechirwere cheCOVID-19 kwemukoma wavo uyaive mukuru wemajeri retired Major General Paradzai Zimondi avo vakashaya mushure mekurwara nechirwere cheCOVID-19. Mugwaro raburiswa nevakasanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAmon Murwira vazivisa nezverufu rwavanyika yaramba vakati nyika ichaziviswa nezveurongwa hwerufu uhwu. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANPF vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo reZANPF pamwe nenyika zvarasikirwa.
Sangano weZANPF neurombo uye nekurwadziwa zvikuru nekukahadzika nekufirwa kwataita negamba redu Major General Comrade Douglas Nyika yaramba. Tarasikirwa, nyika yarasikirwa, zvinhu zvinorwadza. Tiva nyika yaramba vatisiya panguva ino, tinochema nemhuri yavo. Musangano une mhuri yavo nenyika yose.
Zvichakadaro vanga variwo mutauriri weNational Blood Services muzvayo Esther Masunda vashayawo. Hatina kukwanisa kunzwa denda ravauraya tisati taenda pamhepo, asi nhengo yeZimbabwe Institute of Public Relations vaLenox Muhlanga vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yarasikirwa zvikuru nemunhu anga achishanda nemazvo kuti nyika iwane ropa rakakwana.
Esther angari munhu munhu akanaka, munhu anga achishanda zvemazvo, achishandira nyika yedu yeZimbabwe, basa rake raikura iri reropa. Saka isusu tiri mapublic relations practitioners munyika mese tinoti tarasikirwa zvikuru.
Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu gumi nevatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 izvo zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi munyika kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi matatu nevasere kana kuti 1339. Vanhu zana nevatanhatu 106 vakabatwa nechirwere ichi munyika nezuro wakare, uye vese havana nhoroondo yekubuda munyika. Vakawanda vavo vari vemuHarare umo makabatwa vanhu makumi mana. Izvi zvasiya uwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere ichi wave pazviuru makumi matatu nezvina nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevasere kana kuti 34,658. Uwandu hwevanhu vapora hwasvika zviuru makumi maviri nezvisere nemazana masere nemakumi maviri nevashanu kana kuti 28,825. Vanhu vachiri kurwara vava zviuru zvina nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 4,494. Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano vaHenry Madzorera vanoti kunyange zvazvo uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika waderera, vanhu vanofanirwa kuramba vachiteedzera nzira dzekudzivirira chirwere ichi kuitira kuti uwandu uhwu husakwira zvekare.
Tiri kuona kuti manumbers evanhu vari kufa neCOVID-19 nevari kubata chirwere chacho ari kudzikira, asi hachisi chikonzero chokuti tichitanga kurelaxa mitemo yatagara tinayo. Ngatichitosimbisisai nyaya yekuita social distancing, nyaya yekuramba takapfeka mamaski, nyaya yekusaungana ungana, kusaenda kumariro, michato neimwe mitambo.
Mashoko atiri kutambira anoti ndege yeRwanda yamisa kupinda muZimbabwe, Zambia neSouth Africa nepamusoro pemhando itsva dzeCOVID-19 dzanetsa munyika idzi. Ndege Emirates inonzwo yamisa kupinda muZimbabwe ichipa zvikonzero zvisina kunyatsojeka. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kundege mbiri idzi panguva yataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.